Zuru nezuru zvatsigirwe MDC Alliance izvo zvangazvitungamirirwa navachamisa zvafora muHarare nhasi kubva paAfrica Unity Square kunosvika pamahofisi ekomishoni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nekudzoka zvichiti hazvisi kufara nemafambisiro ari kuita komishoni iyi nyaya dzesarudzo. Vasati vatanga kufora, munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vaudza vatsigiri vavo paAfrica Unity Square kuti havasi kufara nekunyimwa kwavari kuitwa neZEC gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota musarudzo dzekupera kwemwedzi uno uye kusaziva mamiriro akaita mapepa ekuvhotera kana kuti ballot paper.
ZEC yakatinyima vhota dhoro riri pamutemo. Vota dro redu rinofanaka rine mazita evanhu wacho pamwe chete nemapicha evanhu wacho kuitira kuti tione kuti hakuna munhu anyoresa mazita kakawanda wanda ari one. Takanyimwa neZEC vota dro iroro, tiri kurida vota dro. We want a vota dro in terms of section 9 of the regulations. Number 2, tiri kudemonstratira kuti tinoda kuziva kuti mapepa ekuvhotera ari kudzingirwa kupi, mangani naani wacho. Izvozvo ZEC yakatinyima.
Vashaurawo mukupeta kuratidzira uku mushure mekusiya kwavaita gwaro renyunyuto kuZEC vachamisa vati havasi kuzobvuma kubiridzirwa musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vachiti vachange vachizivisa zvinenge zvichibuda musarudzo musi uchaitwa sarudzo. Vati vanoziva kuti vachakunda musarudzo idzi.
We are going to tell you the election because we do not trust ZEC kuti itaure maresults ari accurate. Saka tichaannounza tisu ende takaseta mechinari manje muno nekunze kwenyika inenge nyingoti kwavhotwa tapinza muno tavhota tapinza muno. So wait for us, victory is certain, change is inevitable, we are winning and there is no doubt. Chiza mama chiza kukula izenzo.
Vatendai biti avo vano vemutungamiri webato repeople's democratic party uye varivo mumwe vevatungamiri veMDC Alliance vakambosungwa muna 2008 mushure mekunge vazivisa zvakange zvabuda musarudzo izvo zvainzi nehurumende zvaiva kunze kwemutemo kuti vaite izvi. Vachamisa vatiwo vakatsvaga vana mazvikokota vekuGermany vachaongorora mapepa achashandiswa mukuvhota.
Kana pasina chinhu chamuri kuhandisa, why should you be afraid to say come and observe everything? In the interest of all the parties, observe the printing of the ballot, observe the storage of the ballot, observe the distribution of the ballot. On top of that, when say takatsvaga masaindisi edu from ana German kunze kwenyika vachaita non forensic testing of every ballot vatinofanira kuenda kunoita.
Vaenderera mberi vachiti munyika munogona kuita kusagadzikana kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU PF vakabirira pasarudzo vakati hapana sarudzo dzichaitwa munyika kana ZEC isina kugadzirisa nhuna dzavo.
Ndakataurira Mnangagwa ndikati, you are now authoring instability in this country. You are now causing instability in this country. What rigging of elections is causing instability. Ukabira maelection munyika hamuite runyara. Ballot ready is a security issue. Election is a national security issue. Respect the people of Zimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti havaone ZEC ichitsukunyuka panyaya iyi.
Ndikuona kuti zviri kutaurwa neMDC, I think kubva apo vakaita last match yavo vari kupa pressure yakafanira kuZEC. Hachangosara ndiye kuti ZEC inge ichiresponda. But maonero andiri kuitawo ndeyekutiwo ZEC yacho inenge yakomberedzwawo nevakomana vakasiyana-siyana. Pane ZANU PF, pane masoja anenge aida kunzwa kuti zviri kufamba sei. Handisi kuona vachisvika papoint yekupukunyuka. Chasara ndiye kuti MDC maybe ifunge kuti from this rally yavaita, what is the next move if ZEC fails to address the issues of concern.
Atina ukwanisa kutaura nasachi garo wezek, amai Priscilla Chigumba, kutizwe divi ravo panyaya iyi, sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo, zvichakadai, vachamisa vati kana zeki isina kusimudza musoro pamusoro penhuna dzavasvitsa kwairi, vachasherezera kuratidzira munyika yose, uye kana kuratidzira uku kwatanga, hapana achazenga achidzokera kumba, kudzamara zvavari kuda zvaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jimmy Thomas, Chiripasi.